Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure momusangano uyu. Amai Mutsvangwa vatiwo vamunangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa. Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanhu vawane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program. Vancube vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chemaGMO kuitira nzara iriko, asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana. Zimbabwe yange isingabvumidze chikafu cheGMO munyika kunyange hacho change chichipinda munyika.
Obviously nyaya imvura chete ndiyo iri kuti netsa handiri kuona, saka tota kusapota avo vanotsva kuinvesta in irrigation. Want to climate proof the agriculture so that there's no water security. Water security will ensure food security.
Asi mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vane kutambo renyoka vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino asi yakatambisa mari pacommand agriculture.
Zvinovhundutsa kunzwa hurumende yavamunangagwa ichitaura iyo kuti food security ndoya priority yavo kana kuti donzo ravo gore rino, nekuti ndiyoyo hurumende yavamunangagwa ine shamwari dzavo dzadza kutotaurwa nemayouth ezano kuti imbavha. Saka vamunangagwa vagonotudza kuti hurumende yavo yakuda kuprioritize food security ivarewo ane shamwari dzakaba mari yaifanira kumeka sure kuti nyika yawana kudya kwakakwana.
Amai Mutsvangwa vatiwo vamunangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nokubira vanhu goridhe vachishandisa zvombo zvinosanganisira pfuti nemabhemba, asi vatambo rinyoka vatiwo nyaya iyi iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Mosquito haigone kurapa malaria. Mosquito iZANUPF ndo yakakonzera malaria, ndo iri kukonzera machete gangs, ndo iri kukonzera nzara munyika. Saka ZANU haigone kugadzira dambudziko rayakaunza munyika.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere checoronavirus, uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu achabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere ichi dzakaita seChina vari kuongororwa. Gurukota rinoona nezveutano vaobhadhaya mwoyo vati vari kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti achipararire nenyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.